kuchengeta unonzwa toreketera shoko roho penyu zose 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 zvinotinzwa hey taura 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 taura
taura shoko
Como anos em tua recabaiada, tovura miromo enu, tota ora neo situation, tota ora choco, ropenho, jose,
sinou tintua, kapatosh, I say it, I speak it out, Jesus.